ndinotanga ndichiti kana vari kuchema chema nenyaya yeyu isusu kwatiri havasati vasvika. Ndinoyeuka muchiri kuzva kuti patakatanga kuita madraft regulations iwayo takambovapa kopi kuti vatarise vagotipawo zvavanofunga. Vakatipa zvavanofunga vazhinji vacho tikazonyora tichiendesa kuministry kuti achiitwa maregulations, havana kudzoka kwatiri vachinyunyuta pavanzwa kuti tikuisa proof of residence. Saka tinovamirira kuti kuda vachauya tozotaurirana kuti hapana chekunyanya nyunyuta chakakura. Maregulations atakaendesa kuti anogazetwa akangofanana nemaregulations atakashandisa muna 2013 vanhu vakakwanisa kurejista kuvhota. Ngavave tichitaurirana tinyatsonzwa kuti nyunyuto yavo iri papi.
Vanenge vari kuti ivo vamwe vanhu vakawanda zvinogona kuvaomera kuti vawane iwo magwaro iyayaya zvichazoita kuti vange vachitadza kunovhota.
Iyi nyaya takambokurukura kare, tinoramba tichingoikurukura zvakare kuti kana usina magwaro atingati zvakaita sematitle deeds, madisagreements, unonyora yatinoti affidavit uchitaura kuti ndinogara pakati pakati pakati. Affidavit iyoyo ndio proof of residence yako. Saka isusu hatisati tanyatsoona kuti zvinozooma papi.
Asi kuri kuti vauya nezvinyunyuto izvi magara pasi muchitaura navo, pane zvinokwanisa kuchinjwa here kana kuti hapasina chingachinjwe pari zvino?
Pane zvinokwanisa kuchinjwa zvakawanda. Tese tinokwanisa kudzidzisa vanhu kuti muZimbabweni wega wega uyo ane kodzero yekunyorisa kuvhota anofanirwa kuwaniswa mukana iwoyo. Ngatibatsiranei kuti maZimbabweni vese awane mukana iwoyo. Maonero atiri kuita iye zvino ndeyekuti munhu wese anokwanisa kuwana mukana iwoyo. Asi kuri kuti pane patikakanganisa patisina kunyatsoona, ngavaye tijekeserane, titaurirane.